manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinge zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa ma $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chava ndio munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvi zvekuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa imari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nokuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah iye zvine zviyade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDurapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDurapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana WhatsApp. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese kunsiuma mvura vari kuzasi uku. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda, munhu ozongopinda moto dai aakuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yeDora vaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvoshova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana siyana especially mudumbu nekudini kuti dumping area yaivaswa zvakawandisa apa ove dzemoto kupota kuti chinzichika dziya dzitengeswa ndoda musatosangana nazvo dai zvagadziriswa
alukumanda vamukungatu mumwewe mhuri dzinogara makombe kombe erwizisa kubva
ari zvine zvimvura yasa kubva iyi kazhinji kacho zvisatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa dzisi mvura itoshandisa imvura ine maballs takachererwa nehurumende ari muno arutichiri naro zvokuti tine ball 1 imwe yajaisati yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
nyaya dzepollution yamurikutaura iri kuitika musakubva refa iyi kune mutemo kanditonoti anopoluta ndiye anobhadhara the polluter pays principle ndo inofanira kuteedzerwa neemai nebasa rekuenforce maenvironmental issues.
Amai Alice Rutwara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutwara vanoti
bazi reEnvironmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubva rifa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatura matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru rekuta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best suwa kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne suwa iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vawakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yesit of mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka 1 Depa Studio 7 ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara chavanongogona kanzuro yavo chanongogona kukanya zvinhu zvevanhu chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani chii chamusingaoni chamunongogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari munodiko imwe vanhu vekanzuro yeHarare kanzuro yekuita sei yamugona ngopusira vanhu hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro pana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro kusara kwokungopusira vanhu zvinhu zvavo munonyadzisa vanhu kuzimbabwe nemapurezidendi avo enyu iwavo kuna purezidendi wakaita sei vari kumuzimbabwe hakuna purezidendi wakadaro mani
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipo kuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion, bondi, bhera, chino nechino. Vana ana Malawi avo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta, vangori nematambara avo kubvira independence. Vakatotanga kutore independence tisati isusu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga. Kuzvitonga chii? Hatina zvati, hakuna kwatiri kuenda, kurima chaiko kwatiri kuenda. Nyika inotichangosara yayo makomba, makomba chete pasi apa, angove makomba, upfumi huchienda kumachina, marussians nemabelarusians nehama dzenyu. Asi chandaidawo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo, hama dzake hadzisi kuenjoya, dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresa.
Inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena, but nawo kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post, onzi haabvumidzwi kuita makambeni. Ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko, asi taakutoziva kuti mavhoti ariko, tangomirira zuva chete. Zwa ndirini, ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 apa studio 7 vajonga kandimiri muri sei. Nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi. Ndakanyatsozviona kuti haichashanda, zigari shandiri mufundi yavasiyawo, US dollars riripo, vasiyana nemari yavo yavakagadzira, because mari iyi haichashandi. Ukaisa data rinopera zuva iroro, saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi, ngavasiyane nazvo, ngavambosiyiwo USA rimboshanda munyika, pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete.
Itwa Liberty Ngezi, ndiri pano zvangu paSouth Africa paJozi apo. Ndanga ndichide kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei, riri kufamba sei. Dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani. So far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reAmerica tinobudisa mazigi 13, aratotangire kure chaiko chaiko. Ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani.
Tinotenda vateereri, idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo, mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa mutournamendi inonzi Nile kuEgypt pari zvino. VaMujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika, uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu tinedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwi aya, haina kuzokwanisa kusvika kuEgypt. But tiri kufara nenhau yekuti for the first time since competition yeBasketball Africa League yakatanga, competition yegore rinori, ndo pakakwanisa kuti tinede kuZimbabwe iende the service, takwanisa kuenda up to the round of 16 vasati vatambova achiva. Tine JBC yekuHarare ndiyo yakahwina mafinals edu emuZimbabwe kuti ndiyo ndiyo machampion. Machampion edu ava vakwanisa kuenda kukwana ndokwekuine maqualifiers ezone 6 kandii zone 6 ndikutaura nyika dzemusouthern Africa, vana Angola, Mozambique, Zambia, South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Namibia, Lesotho, Swaziland and so on, vari muregion vanaMalawi. Bisi pakakanda ikoko yakanowi yakakwanisa kwalifaya kuenda kune next round iri round of 16 ndiwo kwaakaenda kusouth Africa. Tambawo nematimu ikoko dzekunana Burundi, dzekunana Cameroon and then so on kuPretoria. Unfortunately JBC kuPretoria haina kwanisa kunobudirira, asi competition commission yatiri kusapota yatiri kumhanya nayo.
Pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino?
Nyika ndichokudza excitement iripo kuZimbabwe kozvinoiri, because maqualifier edu atinoti manational championship ari komusatune kugweru, ndiyo kuchasangana champion in Zimbabwe. Quite number one time, number one machine and so on. Changu chini na team tena varume na hiki na dunia, wachukumbira tu ane champion ni Zimbabwe. Champion ni ya chini na the president. Na Zimbabwe at the next edition in basketball Africa League. Sasa ni pata kati ya JBC kuvuta kwa wuti next edition chini kama basketball.
Iwo mutambo we basketball wakamira sisi mnyi kaparishi na uyeshi shuru yenyu ndeyi.
Basketball I sport ya mirati ikukura tere ni Zimbabwe. Inseti ni watu ikukura kumbira wangu na na sports effect Zimbabwe rikura sereki ine strong presence kana chitara kuma primary schools Zimbabwe tine another very strong presence kana chitara ma secondary schools Zimbabwe including ma private schools as well as kuma rural school basketball riko sikuwana support yakanyanyisa kubva kuma stakeholders FM basketball rikura ku club level. I should think in terms of numbers basketball nongeri number 2 number 3 kudarikidza kwe football kana kuti athletics in terms of numbers basketball rikura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunhare muBulawayo.
It was a Friday my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zichininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndinofanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic izvi ndokuenda unoita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paredio ndopavakazotanga kuzonditora serious.
Just in my head, you hear me with a bounce back, throwback.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artists sevanhukadzi akawanda ndakasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asina hangu anambobvira ndada ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iwo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwawo pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich REICHH pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW REICHH.
Mune mashoko munoda kupawo vanhu kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanhu vanonditsigira ndeye kuti varambe vachingondisapota nekuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo dariro nasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi ucharamba uchipisa. Nenguva ino yemacopyrights haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandiri kuda kuti tinzwe muzuva rakasa.
Shine your light, walk across. Shadow like a tower, yeah. Chase off and
Kambo ucharamba uchipisa kubva kuna Rachel Kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achita hurukuro ari Maryland muno muAmerica naibvanzisininga westudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana-siyana kana kuti social media. Anokoneka ine mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwana ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezobilizwe lesikwere akula mnotho yavuka ngoba akula mnotho yasebenzana nelizwe lesikwere njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwesikwere.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israeli lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana e-Zoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kuma billion posa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Okuqala siya sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho uyavuka ngoba akula mntu ezafuna ukusebenzana nelizwe lilezikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola kungathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngathi infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela. Konke lokhu kwi-economics vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa lezikweredi uyi-direct with njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo ngaba njalo ukuthi kume nxa esidinga imali agcina resepthetha amazimbabweni kakhulu okudlulisileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoqo. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi iyavela ngapha 2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ekuzesesisize njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuyela umogeja ama-minerals i-mineral wokutendiswa. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kungabili kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwereti zawo I think kungananzelela ngeviki eliphelile iChina isulile ezinye izikwereti zeZimbabwe engazibhadalanga ithi ama-betokiyosithi ku-right now obingesikiwe. So mamuthi ekhaya le-sponsorship ekhaya ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi angakunceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeAfrica Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipidi esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi nxabe nakho bethe hayi mana sekuningi zeZimbabwe sizabonana phambi. So uyabekhangelela abantu abanjalo abalozelo singasibedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa i-free money iyabelwa ngama-conditions. Kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama market forces bengakhonthiya indlela abakwenza ngayo kathe semabhanga bathengisana lethengisa kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and kungawunanzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi siso mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a currency.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxe laye ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi ziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabonti bayingozi emphakathini labo yibe ngxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokuswelakala kwemisebenzi abaphumileyo laba amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumumo abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela enye into angayenza acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlule kufundiswa umuntu ke ophandle nga so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya phinda buyele abuya phinda buyele ngendlela efana nale
libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwe ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayebe sebevele jele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo
kufuneka ke kulungiswe indaba ye stigmatization lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethila faka ipende ebomvu kumele ukuthi khona kuyana ikho sikutsho ukuthi uhulumende kayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi kabe kumethu be lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyile nxa wenza i mistake uya reforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyizibotshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7 ekwele South Africa. Abo hlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu. Qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emmerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilela okiwo yikukhokhela kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevula indlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede. Inkomo zifuye zilandele impisi labo zizwane zidle.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna umvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezilenamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona, ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa. Thina sisemuva sikhangelelwa njani?
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kula bantu abangene ebuntandaneni, abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo, abadlela emasimini. Uthini ngabo laba abadlulwe kibo?
Isikhulume lesohlangothi lwezimpacts umnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwabanga neno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthelana phakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo loludlubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPC siba i wild scale i bigger scale wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba yokuqaleni nguwaqalayo ngokubhomba ilokhu nje i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli wala America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel mawuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okutsho ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel. Kodwa sokwanele mayuyo sokumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi iPalestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ayihandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye bathi hayi cha abekungamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba yama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawa waluze. So ule choice yokuthi achintshe completely a reverse a decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumelane 14 ukugugula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo omabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye-United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela e-Ukraine indlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso ye-United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele-Ukraine lifuna ukuhluthuna uhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-Iran. Uthi amazwe wonke acothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele-Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele-Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele-Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds. Lisizwa idabuka ePinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira bisi mchitonga, jata manamu mchise, yesi. Jei bolichabu le menatula, changu mila ugezi manamu. Mwogo wende changu le menatula, changu mila ugezi
Salibonani balandeli abahle ekhaya sikhuma eBhinga esigabeni sechisayo. Okwamanje nje silast album ayi 2. Siqale nje ukurekorda 2020 album yethu omama banamhlanje. 2022 sarekorda le editha kule mina thula ngolimi lesithongo.
Bonaka kanyami samu akunya plus lima chakule mina thula chakubira ugese.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola ku number ezithi zona +107 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi ungithole kule zaseZimbabwe asixhumane ku +63 71 78 24 085.
Abalandeli ubachiyela waphamaso
besikwela lisapote ngendlela eyiyo uma Facebook ungadinga uyasithola la kuma WhatsApp njalo futhi okunye ngakho ukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusponsor thina engasi sponsor sibili ngoba asilayo sponsor siyamdinga.
Kabulene sibonga ngemusi ngimthenda. Chacha. Sidira kwabendi mamuzeni. Yes. Oh. Dada fan. Boyo. Dada fan. Alo Lorenz, bangane. Yes. Uthini wathi isale sabu tjena. Yes, okiyo pasi.
Chaya mfana nguCharles Mutekwe imbize hamba leqembu lakhe lechisawu Super Sounds. Ngabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi chakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle matha akithe. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhangela khona ukwethulwa izinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexabana labake bathandana labo. Ayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili nkomo nkololokwana Wama tukanduna muizele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.